Badani akannak tereri chino sangana zvakare badani anasi musi wemuvhuro 10 kubvumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takuona president achishandisa 240 million kuti aite president wenyika. Zvinoreva kuti utongi hwake hauchabvi kuvanhu, hwaakubva kumari yaakashandisa. Tinozodonongodza totsvaga kuti mari iyi yakabvepi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivise nyika kuti mamiriyoni mazana maviri ane makumi mana emadhora ekuAmerica avanonzi vachashandisa pasarudzo akabvepi.
Ndioni iri nyaya ine maturo ini yokuti tikaswera tichibvunzana kuti mari yesarudzo ina vamunangagwa kana kuti ina chamisa yakawanda sei. Uye handifungi kuti kune munhu wakakwana une dzinokakata unobvunza kuti mari ina president. Wedza imari ungaswera achibvunza kuti inobva kupi.
Asi mutauriri webato ravo anoti zvekubvunza mibvunzo yakadai hazvina maturo.
Panodiwa mitongo yakanyatsoomesesa kuitira kuti tikwanise kupedza dambudziko revanhu vanoita zvepabonde nevana.
Sangano reJustice for Children rinoti mitemo yekuchengetedza vana inofanirwa kusimbiswa uye kutevedzerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Kunyuta zvakanyanya tichinzwa pa.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kutaura kuti vakawanepi mamiriyoni mazana maviri ane makumi mana emadhora ekuAmerica avanonzi vachashandisa musarudzo dziri kuuya gore rino. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa neumwe mufambidzani wavamunangagwa vaHubert Angel pavaitorwa firimu vasingazivi nevatori venhau veAl Jazeera. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masarure vanoti zvakakosha kuti vanhu vaudze kwakabva mari iyi kuitira kuti vasazonetsa mangwana, sezvo vanhu vakapa vamunangagwa mari iyi vachizodawo zvimwe zvinhu munyika.
Padocumentary regod mafia episode 3 vaHubert Angel vasiki vamunangagwa vale $240 million yavainayo yekukambira kuti iwo vakwanise kuita president weZimbabwe. Zvinondishungurudza panyaya iyi ndeyekuti upresident weZimbabwe wakutoratidza kuti unototengwa nemari. Izvi hazvinyanyoenderani nezvidonzo redhemokrasi yatinofunga kuti Zimbabwe iri kushuvira kunge iri. Padhemokrasi tichiti kutonga kwese kunoitwa nevanhu kunenge kutoitwa napurezidendi, anenge achiwana authority yacho kubva muvanhu, uye ndokuti azotonga achiita zvido zvevanhu. Saka kana taakuona purezidendi achishandisa $240 million kuti aite purezidendi wenyika, zvinoreva kuti utongi hwake hauchabvi kuvanhu, hwaakubva kumari yaakashandisa. Tinozodonongodza totsvaga kuti mari iyi yakabvepi. Tinoona kuti pamwe yakabva kumamafia iwaya ari kubira nyika zvinhu zvakawanda, upfumi hwakawanda. Saka kana vabhadhara $240 million mafia iyi kuti itore upurezidendi, upurezidendi huchazoshanda kusevha vanhu here, kana kuti tinenge taana purezidendi anenge ari papeti wemamafia achishandira kusevha mamafia? Toona kuti varombo vanenge vaisimo paequation yekutongwa kwenyika. Mapeasants, maworkers vese havachisimo. Nyaya yaayemamafia vakatenga upurezidendi. Upurezidendi wakushanda kuwedzera kubira nyika nekupusha agenda yeavo vakaisa mari. Tinoramba tichitsinhira kuti kana kuri kuda kutongwa kwenyika, ngazviitwe zviri zvido zvevanhu. Mapolitical positions, president, MP, council should never be for sale and should never be a president. Yekuzi anosiyirwa vanhu vane mari chete ndo vanoatenga. Ndeye vanhu vanodiwa nevanhu vanoda kushandira vanhu.
Vamasarauri, pane chakaipa here kuti munhu ane mari yake aishandise pakutsvaka rutsigiro chokuva mutungamiri wenyika, kana kuti nhengo yeparamende, kana kuti chinzvimbo chaanenge achida? Pane chakaipa here kuti munhu ashandise mari yake pauzima kuti awane chinzvimbo mune zvematongero enyika?
Zvinoneta ndechekuti munoti mari yake iyi ndo inofanira kutanga yaonekwa kuti yakabvepi. Kana vanhu vachida kushandisa mari dzavo zveshuwa kuti vapinde pazvinzvimbo, chekuti ngavabvume kuti vaiswe pawealth audit, tione kuti mari yavo yakabvepi yavanenge vachiti mari yavo. Nekuti dambudziko ratinoita pavanhu vanoshandisa mari kutora zvinzvimbo, mari dzacho zhinji dzinenge dzakatorwa neugevenga. Kunyanya kana munhu anga ari mutungamiri wenyika, tinoita kuda kutarisa kuti upfumi hwake hwaari kuti hwahwake uyu hwambobva nekupi. Tine dambudziko guru rekuti vanhu vakaita mavested interest vachishandisa mari dzavanoti dzavo idzo dzokupinda mupolitical office, havachaseve vanhu vanofanira kunge vari vanovasarudza, vaakuseva sosi yemari yavo. Saka tikatarisana nenyaya yatiri kutarisa pasi rese, tiri kurwisana nenyaya yeterorism, yekuti vanhu vashomashoma vanenge vaine zvido zvavo zvavanoda kuti zvinge zvichiitwa, vanogona kutoisa kupidigura nyika yese kuti vakwanise kungopesiwa zvavanoda. Saka imbofungai kuti vanofanda terorism toti vafanda upurezidendi, upurezidendi wemunyika muZimbabwe. Terorism yacho inenge yakuitwa nestate ichishungurudza macitizens kuti vaprotekte mavested interest evanhu vanenge vaisa mari. Saka mari dzacho tinofanira kunge takutarisa kuti hongu watinoda kuisa $240 million, chitiratidza kuti dhora rakabvepi, $10 million yakabvapo, iyo yakabvapa, toona kuti mari yako yakachena here. Asi uye kapekupedzisira tinoti zvinzvimbo zvinombotengwa here? Vanhu ngavasarudze vatungamiriri vavanoda vane gwara rinokwanisa kupa gutsa ruzhinji kuvanhu. Vanhu vese, mabhizinesi, maworkers vawane mukana patafura. Tikada kushandisa mari papolitics, tinozi mari dzaadzimaelite dzevapfumi, varombo vaisina basa.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaOpet Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avo varatidza kusafara kubvunzwa mubvunzo wezvemari iyi.
Ndioni iri nyaya ine maturo ini yokuti tikaswera tichibvunzana kuti mari yesarudzo ina vamunangagwa kana kuti inachamisa yakawanda sei. Uye handifungi kuti kune munhu wakakwana une dzinokakata unobvunza kuti mari ina purezidendi wedza imarii, ungaswera achibvunza kuti inobva kupi kana kuti yakazowanikwa kupi. Mubvunzo iwoyo kwandiri unoratidza kuti hatisati akura munyaya dzezvematongerwo enyika vamwe vedu. Hongu zviri pachena zvekuti vanopikisa vachazviwa zvine mutsindo, havana kwavari kuenda. Asi ngavasazoda kutsvaka kuti takaryiwa nokuti vamunangagwa vaiva nemiriyoni yavaiva nayo, vagara vachangodyiwa. Saka zvokuti tichashandisa mari pamaelections iwo asati atanga, ndioni iri nyaya ine maturo. Uyezve za director anoona nezvekubudiswa kwamashoko musangano weZNP. Shuwa mungati here ndiro basa randingazoswera ndichiita iroro rokunzwa kuti zvataurwa muchidocumentary chavo chazera ichocho kwandiri ifiction. Vematakanana ndo anonzi mahumbwa ari pachena kutungana kwembudzi. Handina nguva yekuongorora kana kutarisa zvinhu zvakaita sezviya. Tine zvinhu zvakawanda sitiriki zvokuita somusangano. Iko zvino tiri kumatunhu evanhu tichitsvaka rutsigiro rwomusangano. Ndo basa redu iroro, ndo zvinotitemesa musoro. Kwete zvokuzoti Al Jazeera yataura kuti chii. Handifungi kuti Al Jazeera ichine respect yaiva nayo. Saka handina nguva yekuwacha mamuvhi kana kuteerera fiction idzodzo dzana Jack Chan dzavanenge vachitaura muchidocumentary chavo. Uye makaracters acho ose arimo katotarisa. Zvinotosetsa zvinenge zvirimo mukana paine vanenge wana nguva yekuona. Saka ndina handina nguva yekuona izvozvo. Ndinoimba ndoko kutanga nokupedzisira zvichindibvunza zvekwaAl Jazeera. Vabvunzeivo kuti vanozviona kupi navaitaura mashoko iwayo vazvipindurire. Inga vaitaura nomuromo wani.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevana munyika reJustice for Children rinoti rinorumbidza mashoko akataurwa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vanonzi vakaudza sachigaro wekomiti yeparamende yeHealth Parliamentary Portfolio Committee amai Ruth Labode kuti vanhu vanobata vana chibaro vanofanirwa kukachirwa kana kuti kuchekwa kuti vasazokwanisa kuita izvi kuvana zvakare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti mitemo inochengetedza vana munyaya iyi inofanirwa kusimbiswa uye mapurisa anofanirwawo kuona kuti munhu wavasungira nyaya iyi anokurumidza kumiswa mberi kwedare.
Sangano reJustice for Children rinowirirana zvakanyanya nemanzwi akakosha akataurwa naminista Mutsvangwa ekuti panodiwa mitongo yakanyatsomesesa kuitira kuti tikwanise kupedza dambudziko revanhu vanoita zvepabonde nevana. Izvozvo zvinhu zvatinotaura nguva nenguva kuti tingaite sei kuti tibatane tiri pamwe chete tipedze iri dambudziko rekubatwa chibharo zvepabonde nevana kunoitwa nevanhu vazhinji. Saka seJustice for Children tinowirirana nazvo zvakanyanya kuti manzwi kana kuti mashoko aminista aya akatikoshera uye achatitora kutiisa pane imwe stage kana chimwe chidano zviri maringe nekuedza kuchengetedza vana vedu.
Sangano reJustice for Children rinoona sei mitemo inochengetedza vana munyaya dzakadai?
Kana takatarisana nemitemo yedu yemuZimbabwe, mukatarisa justice system yedu, kakuda kutingati kurwadzisa munhu anenge apara mhosva, asi zvakare inewo kakuda kumuumbiridza, anditi yatinoti retributive and rehabilitative. Saka zvese zvakabatanidzwa ipapo. Kana zvinhu izvozvo zvikabatanidzwa zviri zviviri, zvaakureva kuti tinotarisawo kuti kana munhu achinge apara mhosva pane mukana here wekuti timudzoreredze azoita munhu akanaka kana azodzoka kunharaunda kwake yatinoti reintegration. Saka mukatarisa even izita prison service yedu inonzi prisons and correctional services, kureva kuti our aim kana kuti chinangwa chedu chakanyanya ndechekuti ehe tinomutora toda kumuranga kana arangwa zvakare anofanira kuumbiridzwa kuitira kuti nerimwe zuva achazodzokera kune vanhu. Paanodzoka kune vanhu anofanira kunge ari munhu aumbiridzika.
Vamutsanga, seJustice for Children munoti pamusoro pezvinonzi zvakataurwa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vanonzi vakaudza Health Parliamentary Portfolio Committee kuti varume vanobata vana chibharo vanofanira kukachirwa kana kuti kuchekwa kuti vasazokwanisa kuita izvi kuvana zvakare.
Takatarisana nenyaya yakafanana nekuti vanhu ava vanenge vakuzoita yatinoti castration panogona kuzoita dambudziko rekuti system yedu inofana kunge yaitawo kakuchinja kuti onangana nekuti taakuda kungoti kana tatoti munhu akanganisa hapana ruregerero hapana nyaya yekuda kumuumbiridza zvinenge zvangonangana nekuti taakungoda kutoti tikupe mutongo zvobva zvapera zvakadaro
vamushanga sangano renyu rinofunga kuti dambudziko iri ringapedzwa sei
kana takatarisana nenyaya yekuti dambudziko iri rinogona kupera sei ndinongodzoka kumanzwi kana kuti mashoko akanaka akataurwa naminista kuti panodiwa mitongo yakaoma mitongo yakaoma iyi tikambotarisa mitemo iripo zvanhasi mukatarisa kana munhu achinge abata chibharo mwana panotaurwa zvekuma 18 years makore gumi nemasere kana munhu achinge aita zvepabonde nemwana mudiki asina kubata chibharo iye inouya under section 70 yedu inewo zvakare option yekuti munhu iyeye anogona kutongerwa futi kuti apinde mujeri saka kazhinji kazhinji mukazotarisa zvinoitika especially pavana vedu avo vanenge vadarika ma12 years vari pasi vemakore 18 matare haanyanyi kuzenge achivatongera kuti vaende kujeri anowanzotonga achizovapawo zvinana community services zviya achizovapawo even vamwe vacho vanogona kutobhadhara faini chaiyo zvichienderana nemacircumstances kana kuti nekuti nyaya yacho yakamira sei saka chekutanga chandingada kuti titeerere zvakataurwa naminista zvakakosha izvo ndezvekuti ivavo vari kutoita zvepabonde nevana matare ngaaite impress kana kuti ngaaitewo roo yavo yekuedza kuti kana munhu aita zvepabonde nemwana mudiki mutongo wacho ngaaome kuitira kuti kuende yatingati message kumacommunity kana kunharaunda dzakasiyana siyana kuti kana munharaunda mukaita munhu abata chibharo kana kuti mukaita munhu anonzi aita zvepabonde nemwana akazenge anzi munhu iyeye asungwa aenda kudare atongwa mutongo wacho kana wakaoma zvaakureva kuti kana ini ndanga ndine pfungwa iyoyo ndaakutozvisiya saka zvakanaka kuti matare aise mitongo yakati omararei anyatsoisa masikuru panyaya dzevana dzevanhu vanobata vana chibharo tinotenda minista nemashoko avo akanaka avakataura
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo hove dzecarpenter dzinonzi dzari shoma zvikuru mudhamu reCaribe pamusoro pemvura iri kuramba ichidzika mudhamu iri svondo rapera sangano refood and agriculture organization rakazivisa kuti dhamu reCaribe riri kuvhiringwa zvikuru nekupinduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change richiti zvakonzera kudzika zvikuru kwemvura inowanikwa mudhamu iri mutauriri webazi rezimbabwe parks vati nashefarao vaudza studio 7 kuti kushomeka kwehove dzecarpenter mudhamu iri kuri kuomesera vanhu vazhinji sezvo carpenter ichibetsera mumararamiro evanhu vazhinji munyika
chinja kwemamiriro ekunze iri kuramba ichishungurudza pasi rose haisi nyaya iri kuitika kuzimbabwe chete asi inyaya iri kuitika pasi rese haisi nyaya iri kuitika kuCaribe Dam chete asi kunzvimbo dzee dzakatsaukana dzenyika kuchinja kwemamiriro ekunze kunoita kuti mvura isanaye zvakakwana kana kuti pamwe nonaya yakawandisa pamwe noita shoma zvinova zvinoita kuti mvura iderere mudhamu reCaribe tinoziva tese kuti makore apfuura nyika yanga isiri kukwanisa kugadzira magetsi akakwana nenyaya yekuti mvura inenge iri shoma zvinobva zvaita zvakare kuti vanoraura hove kuCaribe vanga vasingawani hove dzavanowana dzakawanda nekuti mvura inenge iri shoma kuchinja kwemamiriro ekunze kunee kuine futi kuti zuva pane parinopisisa pamwe kuchitonhoresa saka papo kunopisa zuva zvakanyanya zvinoitawo kuti varauri vange vachikanganisika mukuraura hove izvi zvaita kuti makore mairi matatu apfuura yatatiri kuona kuti vanoraura vanga vasiri kuwana uwandu hwehove kana matemba avaiwana munguva yapfuura yekubudikidza nekuchinja kwemamiriro ekunze
avo vange vari mutauriri webazi rezimbabwe parks vakati nashe farao vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Kuroniko rinoti bvunzo dzevana vechikoro dzinobudiswa zvisiri pamutemo nevakuru vezvikoro vachishanda nemapurisa. Izvi zvakataurwa kumasineta nemutevedzeri wegurukota reprimary and secondary education vaEdgar Moyo vachiti hurumende iri kugadzirisa kuti izvi zvisaramba zvichiitika. NewZimbabwe.com rinoti svondo rino dare rehigh court richanzwa nyaya pamusoro pemagwaro ezvizvarwa zvezimbabwe eZimbabwe exemption permits. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa zvinoita zviuruzana rimwe chete nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvakamirira kuziva kuti ramangwana ravo rakadini munyika iyi. Magwaro awa achapera kushanda muna chikumi gore rino. MuNewZimbabwe.com makare vaimbova mukuru wezvesarudzo muNamibia vaGerhard Tottenmeyer vanoti avaoni zvakanaka pamusoro peukama hwajaji Rita Makarau nebato riri kutonga reZANU-PF vachiti izvi zvinofanirwa kuongororwa zvakakwana. Jaji Rita Makarau svondo rapera vakapiwa basa sajaji weSupreme Court yeNamibia. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo kubva kuvashamarare kusvikira kuvateereri vacho ndinoti makava nehoriday yakanaka yeEaster, asi chazondirwadza ndechokuti ZANU-PF iri kutumira vanhu mumachechi vana munangagwa vacho vatongi nevamwe vakawanda-wanda vari kutumirwa mumachechi. Mubvunzo wangu uri pane vanhu vechechi kuti kuchiri kunamata here kana kuti maakuita zvematongerwo enyika. Maakurasika zvino vemachechi maakurasika nezvamaakuita. Nhamo dzamii nadzo hamudzizivi here? Munongofarira kusvika kwamaminitsa pachechi asi kuti muzoziva ramangwana ravana venyu, imi henyu toti magumo kukura. Saka munoda kuti zvizoitwa sei kana mechikurudzire mhondi idzo mbavha idzo kuti dzirambe dziri pazvigaro? Nhamo hamiizivi here? Kwamakore mashanu futi here mechitungamirwa naMnangagwa, kwete kuchinyengerwa nezvinhu zvisina nebasa.
We say Studio 7. Yeah! Truth of Broad. Ndaiona sokunge nawe iri kuvhezwa naJaziria. Kungobvunza munozviziva here kana hamuzvizivi, uye mari yacho yakasenzeswa papi? Mari yacho yakasenzeswa papi? Kuita sei? Zvipi nezvipi? Ndozvatakamirira kunzwa kuti mari yacho yakaitwa sei.
Magadipa Studio 7. Ndinohatsitsitereke kuvanhu vakaita sana mai mutsvangwa vanoti kwai nyaya yeAljazeera ichaongorogwa. Matauriro avo aya haana simba, mashoko avo akareruka sitereke takatarisa nyaya iyi. Munhu anototaura akataimira kuti apa handimbodi kutsvedzemuka kuti ndingarohwa chaiko chaiko nemadhara. Unenge uchitomuhwa kuti munhu wacho matauriro ake kungotaura kungoti kungonzi pane zvataurika asi hapana zviri kuitiwa. Unenge uchitoona kuti munhu ari kutotaura ari mufiye chaiko chaiko.
Vashamarari vestudio makadiko, aiwa isu tinofara zvedu. Tinenge tichimboteerera hedu nyaya dzenyu dzamunenge muchitaura muchidi dzinenge dzakanaka dzinoti tipawo zviri kuitika kune nzvimbo dzatetisiri. Zvakafanana nekuZimbabwe kana tichiteerera nyaya yegold mafia tichiteerera tinonzwa kuti hamee muchimbotiudzawo chokwadi. Pandandire mubvunzo umwe chete kuti ivo vari kuti tiri kutava tafriza maakaunti evamwe vanhu vese vana Ubed Mudzaniri, vana Radhi, vanani vese ava, vana Kemishi ava. Koya henetira kushaya akaunti inovhagwa rinyi? Inovhagwa rini? Tangowai vamwe vavhagwa kane ava vanonzi vakavabatwa vana Chindodo avo, Chindodo nana Chirozvi avo, nezvati wai maakaunti avo akavhagwa. Koya henetira kushaya inovhagwa rinyiwo akaunti yake?
Pa studio makasimba herapo. Ini ndiruda kutaura nezvema elections egogo nembudziya. Ari kunzi ari kufanga kudzokorodzwa rirani. Ah, varume vanhu vakada kutipedzera nguva yedu. Vanhu vakavhota zviri pachena uyo meya wadyajena akakundwa. Vanhu vakati hatichadi mbavha. Saka uno vanhu vakavhota vakavhotera munhu wavakasarudza iye kuora bhuku. Now we will know why he ran. He ran in it over 1,000 votes.
Magadi, University of Studio 7, could you say for more? That is a blessing is Zulu and Jonga. Good boy, is it? Oh, so long as there is no sense, no cigar. Zimbabwe, my dear, it's no cigar, Panachakaipa. Say, Samarame Magadar, so no fat, the Chais. Do not end.
Hey, mukasiko pa studio 7. Ah, chokwadi chiripo ndechekuti kuti kwai hurumende ine zvairi kuita over these things iyeri iri kusvita zvinhu zvachona handioni sekuti zvinhu zvinombori nemusoro ine kwaiyete kuinvestigeta mari dzari kuitwa tiri kufuriza maakaunt mari iyi yaicheneswa tiri umani ndichiri nechiita kubva nemabhegi kai haizi mari iyei iri kuikwai yaifamba iri maakaunts yayo haasi matransvestor andori maanhu kekiri chaivo chaivo kufamba nemari vanhu vachitakura dzimari vachitakura goridhoiri mahendibegi saka waishudhi freezing maakaunts avo chokwadi chiripo ndikuti vanhu ava vese ngavabve vese zanup f vese ngaibve kuzini yakaora yese tisoti tochokwadi chiripo takatiregei kundova vembwa takaviga mupini vanhu ava vakadhakwa vese sakanyaya vese kusvika kumasoja mumapurisa bekuzimudhiri ririkungobuda varipo ndivo vari kutoriri vanotoescota munhu anenge akatitakura achienda mumakwira nari kuairport uko achitobuda navo saka hapana hapana it's rotten.
Makadii vashamarari vepastudio 7 ndinoda kutanga nekukokorokotedzai nekukwanisa makore makumi maviri ndichitipa nhau dzemandoro kwadzo chokwadi ndinokutendai dai pasineni tichigara tiri murima panyaya yevashamarari venyu chokwadi chiripo ndechekuti ini pachezvangu handina wandinoti uyu ndeakanyanya kupfuura vamwe dai muri vatambi webhora muri Lion Messi naMbappe sando dzenyu vakomana mwari vakuitirei zvakanaka murambe muchitichenjedza nekutipa zvinoitika munyika maita zvei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nhasi nezuro vakapika kuti vachaparadza mauto nemapurisa ose akamuka nematunhu akasiyana-siyana munyika mavo vachiti vari kuitira izvi kuti munyika muye nekugadzikana. Mauto aya achapinzwa muuto rimwe chete renyika zvimwe chetezvo zvichaitwa kumapurisa. Kubva zvakatanga hondo munyika iyi muna mbudzi 2020 mauto nemapurisa erudzi rwechiamara akatora nzvimbo iri kumawirira pedunhu retigray yagara ichirwiwa nevanhu vetigray nevechiamara ava. Vatori venhau havabvumidzwe kuenda kunzvimbo iyi kunonzi kuri kutorwa kodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivise nyika kuti mamirioni mana mazana maviri ane makumi mana emadhora ekuAmerica avanonzi vachashandisa pasarudzo akabvepi. Asi mutauriri webato ravo anoti zvekubvunza mibvunzo yakadai hazvina maturo. Sangano reJustice for Children rinoti mitemo yekuchengetedza vana inofanirwa kusimbiswa uye kutevedzerwa. tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.